Sangano Zimbabwe Medical Awards Trust rinoti riri kuparura hurongwa hwaro kekutanga mwedzi unouya muHarare apo richacherechedza mabasa akanaka ari kuitwa nevanhu vanoshanda munyaya dzeutano munyika. Sachigaro weZimbabwe Medical Awards Trust Dr. Joseph Chiripanyanga vati gore rino vachatanga nekuremekedza nyanzvi dzeutano idzo dzakatanga kuita basa iri munyika.
Tambo uyu tiri kuita gore rino wekutanga inonzi inaugural events musi wa 4 December muno muHarare kuHICC. Tichange tichiita gore rino tichanyanya kufokasa, tichanyanya kutarisira kupa mubayiro kunana chiremba nana mukoti vedu vakatanga tanga basa reuchiremba, kuti chiremba akatanga tanga kuita chiremba muZimbabwe ndiani tombawo mubayiro wekugona kutanga basa irori, kuti akatanga kutaona nezvemwoyo ndeupi, akatanga kuita zvekukotsesa vanhu ndeupi, scientists wekutanga ndeupi, pharmacists wekutanga muZimbabwe ndeupi, ndo vachanyanya kuconcentrate nawo.
Dr. Chiripanyanga vatiwo vamwe vachapiwa ruremekedzo urwu vanhu vakafa apo vaishanda vachibatsira varwere munguva yeCOVID-19 uye richange richibatsira vana vakafirwa nevabereki ava kuburikidza nekuvabhadharira mari dzechikoro. Vati hurongwa hwesangano ravo huchatanga kutsviriridza gore rinouya apo richashanda nemasangano akasiyana-siyana anomirira vana chiremba vanorapa mitezo yakasiyana-siyana ayo achazvisarudzira nhengo dzavo dzavanofungira kuti ndidzo dzinokodzera kuremekedzwa nekupiwa mibayiro iyi.
Pamusoro paivavo tichazopa tinoti maCOVID-19 heroes. Tinana chiremba nana mukoti nemamwe maprofessionals ari mumedical field akashayika akafa nokuda kwechirwere cheCOVID-19. Saka tiri kuti iwayo maheroes magamba akafira nyika muhondo yeCOVID-19. Nokudaro tiri kuvapa tinoti maposthumous awards tichibatsirawo mhuri dzavo. Tikaona pamakasiya mwana atadza kuenda chikoro nokuda kwekuti baba vashaika kana kuti mai vashaika ndovenge ari breadwinner mumhuri, tovapawo mascholarship, tovabhadharira maschool fees voenda kuzvikoro kuti upenyu hurambe huchienderera mberi.
Dr. Chiripanyanga vati vakaona zvakakodzera kuti varemekedze nyanzvi dzeutano sezvinoitwawo nemamwe mapoka anocherechedzawo nyanzvi dzemumabasa akasiyana-siyana gore roga roga.
Gore rino ratisi kupa mubayiro nenyaya dzekuti uyu ndeyakagona maningi nenyaya yekuti hatisati takwanisa kugadzira mabhodhi ekukwanisa kuti tione kuti uyagona ndeuyu, asi kwagara kune mabhodhi ari in place emachiremba. Kune toti kumasurgeons kune inonzi surgical society yekuti masurgeons anenge achigara pasi achiona kuti uyu azoita operation yakatisati yamboitwa, ndokwatinotora information. Kumanesi kune nurses council vanenge vaine information yemanesi dzese kuti nesi akati ari kana kugwanda azoita zvakati, zvashamisa zvikuru. Kumaphysicianswo kune association yemaphysicians. Tunoona maphysicians tunoti kumakwamuri kugurupu renyu arugona basa ndeupi. Saka ndoo mashandira tinge tichiita nemabhodhi akasiyana-siyana, uye zvakare taingenjawo kumadoctors nemaassociation futi inonzi ZIMA, Zimbabwe Medical Association, yatataura nayo yatinge tichishanda nayo nemachapta akasiyana-siyana kumadistricts akasiyana-siyana eZimbabwe. Toona kuti district kwakati kwaita nhenge yaita zvakati, district kwakaita nhenge yaita zvakati, tichikompeya kuona kuti anenge aita zviri nani kunda umwe ndeupi. Ndoo mawanira atinge tichiita vanhu vanenge vachizowana mibayiro yekuti vakunda vanhu.
Dr. Chiripanyanga vati vamwe vevanhu vakakokwa kumusangano uyu vanosaranganisira gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga, mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro, vakuru vakuru vanoshanda mubazi reutano uye masangano anomirira vashandi vezveutano munyika vanosanganisira Zimbabwe Medical Association, Zimbabwe Doctors for Human Rights nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamira.